ndokuudza ishefu takaitika nezuro nokuti tine murume anozvicharumbira haamo mastructures ezanopf mublai province zinote membe zanopf takaitika nezuro kwakarohwa vanhu vakavasponsora nomukomana anonzi David asponsora vanhu akaspreya vanhu memba dzeprovhensi memba dzeproti bhiro memba dzesandrary committee akaspreya vanhu nespray gun muhori matatiri chiita meting yecoordinating because paisuppose kuya sitting president vamupoko asi vanacharumbira nekushandisiwa pane mahovheti mahovheti amutsvangwa mahovheti amutsvangwa nemayuti amutsvangwa vakauya vachibva kune minzi unonzi kuntumbare vamwadoro vashamba nemakombo akasvika akarova chairman weprovhensi vachiti hanzi ane banga because charumbira anga akwara because handiye anga aenda kuataka vanhu anga ataka vanhu charumbira achirwa nevanhu achimobilisa mayouth asiri member dzepati vasiri mastructures ende chambuira its a big problem in blaya province tanetega isi hatisi mafunction tiri member dzepati dziri kusapota president vamugabe zvino zvatinoziva chete zvino zvatakanyika muzano pf and then mapurisa zvakaitika mapurisa zvakaitika paya ndezvokuti mapurisa havana kunatsa kuti protecta mapurisa anga ari vashoma zvizama kutaura kana vanhu vakarohwa about 8 hours vachirohwa hapana tv yemapurisa yakaitika
ndataura navacharumbira vacho vari kuti ivo imimi makapinzwa mastructures executive yenyu navakasukuwo here pasina kuitwa sarudzo
aiwa kunyepa kunyepa isusu pakaita sarudzo yakakwana because vanacharumbira havamo mastructures epati